This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dzirikuitika muZimbabwe. Tirikutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu chikunguru 3, 2015.
Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC.
Ini ndini Jonga Kandemire, nichitevera zvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Mutori wenhau wekuchiredzi anoburitswa mujeri mushure mekupikisa nyaya yake mudare repamusoro.
South Africa inobata nyanga dzenzou dzabva muZimbabwe dzichienda kuVietnam.
Vagari vekunyanga vowana chouviri kubva muhove dzavari kuchengeta.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutori wenhau anoshanda akazvimirira ari kuchiredzi kumasvingo, Patrick Chitongo, uyo anga ari mujeri reBuffalo Range kwemazuva anodarika svondo mushure mekutongerwa kugara mujeri kwemwedzi misere, anoti ari kunzwa kufara zvikuru nekuwaniswa mukana wekubvisa mari yechibatiso kuitira kuti atongwe achibva kumba. Mutongi wedare remagistrate kuchiredzi vatafadzwa Mhlanga neZuro vakaburitsa Chitongo mujeri mushure mekubvuma kuti abvise madhora mazana maviri sechibatiso kuitira kuti akwanise kutongwa achibva kumba kwake, uye vakati anofanirwa kuzviratidza kumapurisa masvondo maviri oga oga. Chitongo akasungwa mushure mekupomerwa mhosva yekutyora mutemo weAccess to Information and Protection of Privacy Act kana kuti AIPA, nekudhinda kwaanonzi akaita bepa nhau rake reSouthern Mirror asina rezinesi kubva kuZimbabwe Media Commission. Asi gweta rake vaMartin Mureri vakapikisa mhosva iyi vachiti Chitongo akanga angodhinda bepa rimwe chete rekuti aratidze kuZimbabwe Media Commission sezvinodiwa nemutemo. Chitongo audza Studio 7 kuti haana kufadzwa nemabatirwa akaitwa nyaya yake kumatare edzimhosva sezvo paive neumbo huzere kuti haana mutemo waakanga atyora.
Ndiri kubva kufara zvikuru nekusunungurwa kwandaita kubva muusungwa. Sezvamunongoziva kuti semajournalist tinongori neproblemu iri muZimbabwe yekuti hatisi kupiwa mukana wekuti tishande zvakasununguka nekuda kwemutemo wakaiswa unonzi weAIPA. Saka ndinonzwawo kufara zvikuru kuti at least ndaane mukanawo wekuti world izive kuti tichingori nestruggle yekutiwo tinzwikewo. Mumacommunities akaita sekuchiredzi kwatiri hakuna mapepa nawo ariko. Saka ndinonzwawo ndichifara zvikuru nekusunungurwa kwandakaita uye ndichitendawo magweta angu akamira kuti zvikwanise kubudirira.
Ungatitsanangurira kuti zvinhu zvava zvakamira sei pawanga uri muusungwa?
Muusungwa manga makati omei nekuti chinhu chekutanga ndize kuti pandakasvika mujere ndakanga ndiri munhu akanga atongwa kuti ndigare kwe-8 months mujere. Saka semunhu akanga atongwa ndaifanira kuti ndinogariswa kune vanhu vanenge vachishanda yavanoti kuB-section. Asi ndakaenda ndikagariswa 1 day. Zuva raitevera racho ndakabva ndazobudiswa ndikanzi ndaifarira kuti ndiise kumaximum vachititi ndiri threat kusafe security. Saka ndakanga ndichingogara kumaximum kusvika kuzobudiswa. Ndakaita kwairwadza nekuti kubvira musi wandasvika muchitogisonera kusina mvura. Imwe mvura yaitoita zvekutorwa ichibva muchidhamu chiri kunzwe kwenhanjire ndoyainwiwa nemaunimesi nekugeza. Saka panguva yese yandanga ripo handina kana mbogezawo chikafu. Hakuna kugere kwacho maingodya miu yemurivo unenge usina mafuta nebhinzi kana nyemba.
Manga muri vangani mumupanda wawaigara iwe?
Mupanda wataigara ngati musi wandakasvika ini ndakanga ndiri wechi15. Asi nhamba yedu yekusvika pandakazobuda yakanga yakwira kusvika pa29.
Uyo anga ari mutori wenhau anoshanda akazvimirira Patrick Chitongo ari parunare kuchiredzi mudunhu remasvingo neStudio 7.
from Washington, the voice of America, VOA.
South Africa yazivisa nhasi kuti yabata nyanga dzenzou dzinorema makirogramu mazana nemakumi mazana maviri nemakumi matanhatu nemasere dzanga dzichibva kuZimbabwe dzichienda kuVietnam. Zvinonzi dzinokwanisa kutengeswa nemari inosvika 4 million rand. Mashoko evanoona nezvekupinda nekubuda kwevanhu nezvinhu panhandare yeOliver Tambo Airport muJohannesburg anoti nyanga idzi dzange dzisina matsamba uye dzanga dzakavigwa mumabhokisi anga akavharwa nemapepa. Zimbabwe iri kuita dambudziko rakakura rekuurayiwa kwenzou zvisiri pamutemo. Muna 2013, nzou dzinodarika mazana matatu dzakaurayiwa nemuchetura wecyanide kuHwange National Park. Nyanga dzenzou dziri kutengeswa pamukoto kunyika dzakaita seChina, Vietnam neThailand, uko dzinoshandiswa sezvishongo uye mushonga. Gurukota rezvezviwanikwa vaSevia Kasukwere vanoti vanotambira nemufaro kusungwa kubatwa kwenyanga idzi uye vachiti zvichavabatsirawo mukutsvaga kuti ndianani vari kuita basa iri.
Takamirira kuti sehurumende nehurumende dzosvikidzana kunyaya yanti inorwisa kuendeswa kwezviwanikwa zvakaipa kunze. Tichapiwa nevamwe vedu sekutaura kwamuri kuita. Kana tazvinzwa tichaita nepatinogonawo zvekare kuti titsvage kuti mbavha dzine munyaya idzi ndekuti.
Tichitarisawo iro dambudziko revanhu vanoda kuuraya nzou nedzimwe mhuka dzinokosheswa, rakakura sei dambudziko iri?
Idambudziko hombe ratinaro rinonetsa kuti tine vanhu vanoumba vavi vasinganzwe vanoita zvesvoto vanouya kuzouraya mhuka dzedu votakura zviwanikwa zvedu nerweseri muchiri. Saka kana South Africa yaita sezvaaita izvozvo tenge tofara kuti tichawana mukana wokuziva kuti ndaanani vari kuzviita nezvo zviri kubvira nepati tigowana nzira dzekuzvipedzawo zvakare.
Gurukota rinoona nezvezviwanikwa vaSevia Kasukwere vari parunare muHarare. Asi sachigaro wesangano reZimbabwe Conservation Task Force vaJohnny Rodriguez vanoti vatungamiri vehurumende ndivo vari kukurudzira uori munyaya dzekutengeswa kwenyanga dzenzou zvisiri pamutemo.
Hazvindishamise nazvinhu izvi zviri kunetsa namuno muZimbabwe. Tine mazishef wakumana wanoshandira muhurumende vari kuita mari ndivo vari kupunza nyika ende vachiraya nzoe. Tine machinese namavietnamese kuti vari munhu munyika ende vanhu vacho vane mari ende nyika haina mari yokubatana zvikwereti, so therefore vanhu vari kuda kufema ende pane muka, so vanoraya muka vachitengesa ningira ivory yacho.
Asi dambudziko iri ringapedzwe sei revanhu vari kuuraya nzou idzi zvisiri pamutemo?
Mune zviva kana mashefu dzacho dziri pamusoro-soro vasingeteerere murau yavo and kana vasina shungu nadzo haiperi, dzinopera sei? Na kana kumusoro kwacho ndiva vari kuzvipusira mutemo, then tine problem.
VaJohnny Rodriguez ndivo sachigaro wesangano reZimbabwe Conservation Task Force vanga vari parunare muHarare.
Makateerera kuStudio 7 tiri kutefenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 12080 ne 15460 kHz pa shortwave.
Munokwanisawo kunzwa Studio 7 pachannels yemu muchishandisa decoder reWiztek kubva na 7 pm kusvika na 9 pm.
Chirongwa ichi chinodzokororwa zvakare kubva na 11 kusvika na 1 am. Kana muri pa WiztEk tsvagai channel yakanzi CH Zim.
Vakare mara vanofanirwa kutsvaga nzira dzekushambadza unyanzvi hwavo kuitira kuti veruzhinji vazive kukosha kwavo munyaya dzebudiriro. Mutoro wedu wenhau Safari Njema anotipa nyaya inotevera.
Kurudziro iyi inobva kuna vaShepherd Tembo avo vanogara kuMarlborough muHarare. VaTembo avo vane makore makumi mana nerimwe ekuberekwa vakare mara makumbo ese. Vanofamba zvishoma nezvishoma vasingashandise madondoro uye vane mudzimai nevana vatatu. Vatembo vakagumira mugrade rechina kuchikoro vakazvidzidzisa unyanzvi hwokugadzira pamikova zvinoyevedza pamwe nekurima miriwo yakasiyana siyana yekutengesa. Pari zvino Vatembo avo vanoshandira mumwe muchena vakaunganidza mari ndokutenga zvekushandisa zvakasiyana siyana zvekugadzirisa mikova nenzvimbo dzinotandarirwa. Vanoti vane urongwa hwekuti vabatane nevamwe vakaremara kuitira kuti vavambe kambani inopinzawo mabasa vakaremara. Vatembo vanoti vakapindwa nepfungwa yekutanga kambani iyi mushure mekuona kuti vakawanda vakaremara vari kushayiswa mikana yekusevenza pamakambani nekuda kweurema hwavo. Vanoti ivo vakatombopinda nawo nedambudziko iri vachitsvaga basa.
Vakandipindura mhinduro yekuti iwe unorwara tingakupei basa rekaita sei pano zvakabva zvandiremera. Ndakabva ndatsvaka zano kuti ndoita sei kuti inini ndiwane chiuviri. Nokuti kukumbiraka nekushava zvinhu zvakatisiyanei. Ini ndafunga kuti ndizvishavire ini kushava ndega pano kuti ndiende kuruzhinji ndichita kupema kuti veduwe ndirikumbira rubatsiro zuva nezuva. Ipapo ndopari kundiremera kuti aiwa kwete, isusu vakaremara ngatiiteiwo kampani yedu ichashevedzwa neruzhinji kunze the Handicapped Project Center.
Vatembo vanoti vakaremara vanowana rukudzo neruremekedzo vakazviitira mabasa anovararamisa. Vanoti gore rapera vakasvika pakudzamisa pfungwa vaona kutsvinyirwa kwavaiitwa pamwe nevamwe vavo vakaremara. Vakabva vatangazve kunyora nziyo. Vane chikwata chavanoimba nacho kana uri musi wemugovera vasiri pamushando.
Nziyo iyi yakauya mushure mekuti inini ndaishevedzwa nezita rekunzi unonzi Wobbles. Ndabva ndabvunza inini ndikati aiwaka Wobbles zvinoreva kuti kudii. Zvikanzi naivo mhinduro yavakandipa inini vakandita ndi unofamba uchiwabhula. Ndopandakatanga inini kuti saka manje inini orait panyika pano apa inini ndichayamurei. Ndopakazoya pfungwa kuti aiwa no, bheta ndizviitire ndega. Saka somwe yandakazouya pandiri inini yakangouya seinonzi zvakangouya ndisingafungire mwari muno yamisa mubaro hauchapera kwandiri. Nenyaya yekuti pandakazomwa nziyo iyoyo ndakazoti mwari ndiwo vega vandinochemera, hakuna mumwe munhu andichemera kudzama ndawana project iyoyo yabuda.
Mudzimai wavo amai Ripisai Tembo vanoti vanovimba kuti urongwa hwemurume wavo hwekuvamba kambani huchabudirira kana hurumende ikavawanisa nzvimbo yakati kurei yekushandira vari.
Ai, ndinoyemura kuti munhu anobata zvakatosimba kudarika vasina kusimba. Chero kana mukaona mugadheni maanorima, hamumbofunga kuti ndiye anozviita izvozvo. Kana mukapinda mukati muchiona loni yaakajara, mumbozvifungidzira kuti ndiye akazviita. Zvokutoti varungu vari imomo vanotoramba kuti nezvaari zvaangambofanira kushanda basa rakadaiso. Kumba kwavo hakuna kana akambosvika kusekondari, asi iye vana vake wekutanga ari fomu 3 wechitu ari fomu 2. Uyu mudiki ndiye atakazoshayirawo mari kuti aende grade 0 nokuti mari yaanotambira kuno haisi kukwana ishoma.
Amai Tembo vanoti vakaremara vakazviriritira mune zveupfumi zvinoita kuti vasarambe vachitarisirwa pasi neveruzhinji.
Kana hama neshamwari dzambozvifarira kuroorana kwandakaita nemurume, asi vamwe nanhasi pavanokanzwa kuti taugara kuno kuHarare, vamwe vakutobhuyekana nazvo kuti nezvaari murume wenyu angashande basa rekuHarare, isi takasimba tichishanda muno mumapurazini ndavai.
Vanosevenzerwa navatembo vaGrant Clarkworthy vanoti vakaremara vanofanira kukurudzirwa kwete kudzikisirwa pasi.
What really struck me is when I came to visit my mother-in-law Betty.
Pese pandinouya kuzoshanyira ambuya vangu mai Betty Guild vanoshandirwa navashepadi Tembo, ndinoshamiswa kuti murume uyu anozvifambisa sei iye akaremara kudai. Anoita mabasa nemazvo zvisingatombokwaniswi nevakawanda vasina kuremara.
VaClarkworthy vanoti vanovimba kuti Vatembo vachabudirira muurongwa hwavo hwekukurudzira vamwe vakaremara kuti vazvimiririre. Pastor Thomas Muchadenyika, avo vanoita mabasa ekuzviriritira vari muHarare, vakaremara makumbo ese uye vanofamba nemadondoro, vanoti pfungwa yavatembo yekuburitsa unyanzvi hwavo kuti vazobatsira vakaremara inopa manyawi.
Maonero andinoita ndeyekuti murume ane pfungwa yakanaka ari kuda kubuda mupfungwa yekuti vanhu vakaremara vanorwara vanoda kungochengetwa vanoda kuriritirwa bedzi asi kuti auya nepfungwa yakanaka kuti anoda kuratidza nyika kuti isusu takaremara kudaro tinogona kuita zvinhu kana tikapiwa mikana mukana yakazarikwa kwatiri tinogona kuzviitira zvinhu zvinobatika zvokuti vanhu vese vemunyika vanogona kuyemura vachinge vazviona.
Nyika dziri musangano remubatanidzwa wenyika dzepasi rose, United Nations, dzakaita chisungo mugore ra2008 chekutora matano ekupa vakaremara mukana wekushandisa unyanzvi hwavo zvizere pasina rusaruro. Zimbabwe imwe yenyika dzakatsigira chisungo ichi. Asi, mamiriro ezvinhu muZimbabwe anoratidza pachena kuti vakaremara havasi kuwaniswa mikana yavanoshuvira. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Safari Njema.
Dzimwe mhuri dzave kurarama upenyu hwakanaka nekuchengeta hove madhamu madiki adzakavaka kunyanga mudunhu reManicaland. Mhuri idzi dzakashandura matoro ndokuaita madhamu ekuchengetera hove dzichibatsirana nesangano reEnvironmental Management Agency kana kuti EMA. Mutori wedu wenhau Loida Moyo anotipa nyaya inotevera.
Mhuri dzinokwana 27 dziri kuchengeta magwaya kana kuti mabende mumadhamu 27 avakachera mumatoro emunharaunda iyi pasi pechirongwa chiri kutungamirirwa nenyamuenda Wetland Protection and Fish Ponds. Munyori wechirongwa ichi amai Tapi Wacharangwa vanoti vakatanga chirongwa ichi makore apfuura asi pari zvino zvave kufambira mberi nekuda kwerubatsiro rwakawana kubva kuEMA.
Takava kuine madzimai 10 waifidha nguruve. Apo waifida nguruwe ndipo vakatakadzidziswa kuti manyuwa enguruwe hove dzinofarira manyuwa enguruwe saka dai macherainyi tumadhemu kuti musozopote muchiona kwekudya tinokubatsirai mumhuri nemuwe kuti muine utano hwakakwana. Saka mazimai acho 10 vamwe wacho vachindori pano.
Amai Charangwa vanoti kubva pavakatanga kuchengeta hove vave kuwana kudya kunovaka muviri uye kutengesa dzimwe dzacho kuitira kuti vawane mari yekushandisa pazvimwe zvinhu zvinoda mari.
Ndingati mukurarama kwedu chashanduka pakati pepurojekiti yedu kuwa taakuziva taane ruzivo manje kunyatsoziva machengeterwo azvo nezvatichazobhenefita mumasure nekuti iye zvine zvatisati tashiya nhava hasati dzaitava kuti tidzitengese. Tine tari rekuti tichabatsirikana pakuonawo kamari tichitsvagirwawo mukutengesa kana mutingadziti nekuwana muriwo nekubatsirwa kana mumatambudziko ekuti tione kamari kekuendesa vana vedu kuzvikoro.
Imwe nhengo iri muchirongwa chekupfuya hove ichi Mbuya Jeni Charangwa vanoti hove dzavo dziri kutarisirwa kuti dzinge dzichizonoiswa mumadhamu ose sezvo pari zvino dzichingori mumadhamu mashanu vachimirira kuti dziwande.
Ndingati kubva patakaisa hove dzedu dziri kukura asi nokuda kwokuti nguva hove dzedu takanzi tinofanira kuzoisa mune mamwe madhamu kana dzasvika pama10 grams tofanira kuzoisa mune mamwe madhamu saka nokuda kwokuti uyezve hove dzedu hadzisati dzawanda nokuda kwokuti kuri kutonhora saka vanoti hove hadzibereki kana kuchitonhora saka kana dzazowanda tine tarisiro yekuti tichaisa maponzi ese asina hove tichaafidha ese.
Amai Tapi Wacharangwa vanoti kunze kwekufara nechirongwa chavo vanosuviswa nekudyirwa hove dzavo neshiri kunyanya munguva yekupisa apo hove dzinenge dzichitambira pedyo nekunze.
Matambudziko atiri kusangana nawo neprojekti yemaponzi kune zvishiri zvinouya zvichidya hove saka zvishiri izvozvo tinoshaya kuti tingazviita sei. Ndingati ndiro dambudziko ratiri kuwana.
Sangano reEMA rakabatsira mhuri idzi nekuvatengera waya yekupoteredza madhamu avo pamwe nekuvatengera dzimwe hove dzokuisa mumadhamu aya. Pakashandiswa mari inoita $400,000 kutenga hove idzi uye pakashandiswa $500,000 yekutakura hove idzi dziri mhenyu. Environmental officer mudunhu renyanga vaDaniel Manzou vanoti kunze kwekubatsira vagari ava newaya vakaona zvakakodzera kuti vachengetedze matoro ukuwo mhuri dzichiwanawo zvinovabatsira.
Tatine nyaya yemafish ponds futi anga achikanganiswa saka isusu as EMA takabatana neleadership yekunoko takaona zvakakosha kuti tikwanise kufenza wetland redu kuti ridzoke zveranga rakaita chekutanga. Then chechipiri takaona zvakakosha kuti iro wetland rechikangorifenza hazvibatsiri kuti vanhu vangoona rakangofenzwa chete. Nyaya yemafish tobva tati ngatiintroduce nyaya dzefish nemaponzi wawo kuti vaone kubatsirikana kana wachizokwanisa kuzobreed fish nekuzoti wazokwanisa kuzotengesa waizokwanisa kuzoona chikafu chakanaka wachizokwanisa kurera chimhuri dzavo. Saka chinangwa ndechekuti tichengetedze wetland redu, tarichengetedza then towa necomponent yefish tichiri utilizer kuti zvinhu zvedu zvidini zvifambe zvakanaka.
Sangano reEMA rinoti rine hurongwa hwekuti matoro ose emudunhu reManicaland ange achishandurwa kuti ave anopa chouviri kuvagari vemudunhu iri. Hove idzi dzinopiwa ndove dzenguruve nematosi ehuku sechikafu. Nyanzvi munyaya dzeutano dzinoti hove dzine chikafu chakanaka chinovaka muviri kuitira kuti vanhu vave neutano hwakanaka. Ndakamirira Studio 7 kuNyamuenda, Nyanga, ndini Lweda Moyo.
Musangano weWomen of Dominion International watanga nhasi muguta reCincinnati kuOhio. Musangano uyu unobatanidza madzimai emadzisvondo akasiyana-siyana. Madzimai anobva kuZimbabwe anogara muAmerica ari kupindawo mumusangano uyu pamwe nevamwe vakabvawo kuZimbabwe nedzimwe nyika. Praxidus Jeremiah weStudio 7 uyo ari kumusangano uyu aita hurukuro naamai Margaret Chidemo, mukuru weWomen of Dominion mudhorobha rekuCincinnati, kuti tinzwe zviri kuitika.
Ini ndiri munhu wekuti handidi kusiya vamwe vanhu kumashure ndichizova ndaona kuti apa pane zvinhu zvakanaka. Saka I decided kuti ndichokuda kujoina kuti vanhu vese vemuCincinnati vauye vanzwewo nokunethen Kentucky kuti uku kunoungana madzimai anonamata anoita kuti uone upenyu different. Saka ndakadzoka zvakare ndikati vasikana ngati hostei Women of Dominion, tinoziva kuti tese takabatikana nemabasa asi tikaunza muno musiti yedu I think zvinotirerukira tese, hazvina kutitorera nguva ndobva tanyora proposal. Saka vanhu vakaona kuti aiwa tabva kure ne 4 years tava kusvika pano patasvika pano vachuza Ebenezer says our theme yet 2015. Saka nenguva iyi ndoda kutenda chaizvo kuti takabva tapuwa mukana uyoyi nokuti tigone kuhosta Cincinnati. Saka takatanga kuita mapreparations izvo. Musangano uyu watangisa zvinhu zvese hatina kumbofunga kuti zvinofamba zvakanaka kudai.
Muri kuona zvichikubatsira here imimi semudzimai kuti munge muchiungana muAmerica muno?
Izvi zvinhu handingati kubatsira chete asi kutoumbwa kuti uzive kuti uri ani, nokuti ukaona wana mukana wokuwana madzimai echikuru unoita meet pamusangano weWomen of Dominion kunouya madifferent age groups, vana mai vakura, vana mai vari pakati nevana vechidiki. Saka ipapo haumboshayiwa mudzimai wounosangana naye achikudzidzisa zvokurarama upenyu nokudzidza shoko ramwari kungonzwa nokungoziva kurarama. Saka chinhu chakanaka chaishi kuti unodzidza zvinhu zvakawanda. Vanouya vanoita maprojects vanodzidza like now ndanditaura navanoita zvemalife insurance, chinhu chatinongotora for granted isusu vanhu vekuZimbabwe. Saka unowana that opportunity, zvinhu zvose zvakatiunganira pamwe chete uchiwana ruzivo rwaongo uchifana kundobhadhara kuti urwane. But musangano uno unoita kuta bring us zvinhu kwatiri isusu todzidza tokura tichiita kuti mumwe nemumwe asasara ari kumashure nokuti hatidi kuti tisiyane kumashure. Saka tine vanhu vanotisumudzira nguva imwe neimwe.
Amai Margaret Chidemo, vanove mukuru weWomen of Dominion muCincinnati kuOhio, vachitaura vari muCincinnati makare naPraxidus Jeremiah weStudio 7.
Mashoko anotevera anoburitsa mafungiro ehurumende yeAmerica.
America inoti kuzvitonga kunoreva kuti vanhu vanopiwa masimba ekuita zvose zvavanokwanisa pasina kupindira kwehurumende. America inoti kuita kwakadai ndiko kwakapa kuti nyika iyi ive nekuzvitonga uko kuri kucherechedzwa nanhasi.
Pakaitika munyori wegwaro rekuzvitonga reDeclaration of Independence, mushakabvu Thomas Jefferson, akanyora kuti mutemo wekuzvitonga unotambira mutsauko pazvinhu zvakaenzana uye unopiwa vanhu pasi pemitemo yaMwari. Nhoroondo yeAmerica izere nemhirizhonga pamwe nekurwisana nedzimwe nyika. Asi gwaro rekuzvitonga rakaisa hwaro unofanira kutevedzerwa nenyika iyi, izvo zvakazoyemurwawo nemamwe masangano epasi rose.
Pakaitika hondo pakati peBritain nevakanga vapamba North America, vashoma vakafunga kuti pachavakwa nyika yakakura kudai. vanyori venhoroondo vanoti kunyange munguva yehondo vakanga vapamba America vakaramba vachipesana pane remangwana renyika ino. Chikamu chimwe kubva muzvitatu chakasvika pakufunga kuti vasiyane neBritain, kuti vakasiyana neBritain ndo zvaikodzera chimwe chikamu chikaramba chitsigira Britain, chimwe chakati chaida kusiyiwa chiri choga.
Varume makumi mashanu nevatanhatu vakasaina declaration musi wa 4 chikunguru 1776 vakavhotera kuzvitonga kekutanga. Vamwe vavo vakatsigira gwaro iri iro rinoti hurumende inoumbwa nekuwirirana kwevanhu vainotonga. Kunyange hazvo chiitiko ichi chiri icho chiri kucherechedzwa nhasi, zvakadai hazvisi kuitika kuAmerica chete. America inoti kucherechedza zuva rekuzvitonga kunorevawo kucherechedza kweunhu hwevanhu vavo munyika dzose.
Nhasi muchikamu chedu cheLive Talk tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu musangano renhabvu reZIFA pamusoro pemutambo uri kuitwa neZimbabwe neComoro mangwana.
Asi zvatiri kunzwa ndezvekuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka kuchikwata cheZimbabwe, sezvo zvisina kujeka kuti vakomana vari kusimuka here kana kuti kwete. Asi kana muchida kupinda muchirongwa chedu, titumirei matext messages panhamba dzinoti 1-202-465-0318 muchitudza namba dzenyu kuitira kuti tigokufonerai.
Yasvika nguva yatinoverenga tsambambozha dzenyu, matext message, maWhatsApp pamwe nemashoko amunotitumira paFacebook page yedu yeVOA Shona.
Yekutanga inoti tiri kubatirwa pamutengo wekoton. Todiko tatambura isu varimi vekugokwe chireya. Kotoni dzotsvira mudzimba nekuda kwemaprize acho. Tiri kubatirwa isu kwachireya kumasemo. Ndingafara kana mukaverenga SMS yangu. Munyori haana kuisa zita rake.
Mumwe anoti muri sei mukoma jonga nable, ndoti mwari akuitirei nyasha. Murambe muchishanda nesu nenhau dzechokwadi. Wenyu mafana J. Chuma.
Mumwe anotiwo makadi vamushamarari, ndini Daniel Simango ndiri kumacheke, ndiri kutsvaga Arabera Munemo. Ndini baba Daniel Tinashe, ngaandifonere panhamba dzinoti 0779-863-633. Ndinodzokorora zvakare nhamba idzi 0779-863-633.
Muri sei jonga na blessing, ndinotenda nekuti panhau dzemandoro kwati kwete dzezanu dzenhema, iye zvino tadzokera upenyu hwatakararama muna 2008. Ndini Peter Kanatsa kuMount Darwin.
Kingston Magunje anyora paFacebook achiti I greet all jonga and zulu nevamwe vashandi veStudio 7. Ndinoti basa munogona. Ndimhoreserei vana sekuru vekwashamuyarira, vhuramai pamuzinda wemadzimai nemhuri yekwa Magunje pamuzinda weBindura. Nepfenyuro yemandorokwati ndiyo ino VOA. Ndini wenyu Kingston paSouth Africa.
Mumwe anonzi P. Madzura anyorawo achiti chekutanga ndomutendai vakomana nebasa renyu, ndoda kukwaisa vabereki vangu vekwaMadzura kuChipinge ndisingakanganwi chibayamoyo changu mai Yolanda naYolanda wacho, ndatenda nekuverenga tsamba yangu.
Mumwe anotiwo tinofara nebasa renyu. Mundimhoreserewo hama dzangu kuurungwe dzinoti Tinashe Mangoya, Tinashe Matenga, Nice Dokondo, na Brain Mandu kuwange. Munyore hana kutipa zita rake.
Aiva vateereri, nguva yedu semazuva ose ndo inotiparadzanisa, asi tinokutendai netsamba dzamanyora. Tinoti rambai muchitumira tsambambozha dzenyu muchisa paFacebook page yedu yeVOA Shona. Mubva matifarira, tinotenda.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvakare misoro yenhau.
Mutori wenhau wekuchiredzi anoburiswa muJerry mushure mekupikisa nyaya yake mudare repamusoro.
South Africa inobata nyanga dzenzou dzabva kuZimbabwe dzichienda kuVietnam.
Vagari vekunyanga vovana cheuviri kubva muhove dzavari kuchengeta. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Anokuonekai ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC, ndichiti tosangana zvakare mangwana.
Neni wenyu Blessing Zulu ndichiti msare zvakanaka vateereri ndokusiyai mina Jonga na Standigile Mhlanga munaudze chirungu.